manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 3, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri veboka revechidiki muzanu PF vanodoma vanhu vavanoti vari kuita uore wakanyanya munyika. Kunyange hazvo vana chiremba vadiki vakati vave kudzokera pamabasa zvinhu hatisati zvave kunyatsofamba zvakanaka pachipatara chemupilo muBulawayo. Chinove chipatara chikuru chechipiri munyika. Kutongwa kwemutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Scala avari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro nechisimba kunotanga mudare rehigh court kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo vana chiremba vadiki vakazivisa munguva pfupi yapfuura kuti vave kudzoka pamabasa zvinhu zvinonzi hatisati zvave kunyatsofamba zvakanaka pachipatara chemupilo muBulawayo chinove ndicho chipatara chikuru chechipiri munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Asvika Studio 7 pachipatara ichi pakati penguva dza12 na3 masikati pange pane madhokotera anoverengeka navana mukoti vakawanda vange vachiona varwere kusvika muzvinorapa varwere vachibva kumba kana kuti casualty neoutpatients. Vamwe vana mukoti vange vachionawo varwere mumawadhi akasiyana-siyana. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti ave nemazuva maviri achiuya kuzoona hama yake iri kurwara pachipatara apa uye ati haazi kugutsikana kuti vana chiremba vadzoka pabasa nemwoyo yavo yose achiti hama yake iyi haisati yanyatsotaurirwa navana chiremba ava kuti iri kunzwei.
Ndauya kuzoona murwere and it's my second day today. Pandamubvunza murwere kuti uri kumboatendwa here tikanzi hongo madokta atombouya zvavo but vanga vachingotaura ivo pachavo. And they did not explain to him what the illness is all about or what they've discovered. I'm not sure whether they are carrying their duties effectively.
Mumwe womurume angozvidoma nezita rekuti Nyoni atiwa nehama yake iri muchipatara mekare. Vanyoni vati hama yavo iyi iri kuonekwa navana chiremba asi vati dambudziko nderekuti vari kunzi vanotenga mishonga sezvo mishonga iyi isiri kuwanikwa pachipatara ichi.
Tataiva kuona murwere nhasi. Hai vana chiremba vari kushanda asi nyaya iripo ndeyekuti panova vatenda vari kutadza kuwana zvinhu zvekuvarapa mishonga haisi kuwanikwa asi vari kuzvidzidza vane pavanogona napo kuti vavabatsire. Ndo nyaya iripo vatosangana nayo. Matebhuresi ari kudikamwa takutinotenga.
Dr. Mtavisi Bebe, munyori wempilo Doctors Association, variwo nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association, vaudza Studio 7 parunare kuti vana chiremba vadiki vave nenguva inosvika mwedzi vadzokera kubasa. Asi vatiwo sekuziva kwavo zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvikuru munyika vachitiwo pane vana chiremba vadiki vanosvika 53 vakasiya mabasa munyika mose uye kune vamwewo vakawanda vari kuda kusiya vachienda kumafuro manyoro. Mukuru wechipatara chemupilo Valenard Mabande vaudza Studio 7 kuti havasati vave kukwanisa kutaura kuti zvinhu zvakamira sei uye kuti ndivana chiremba vangani vadzoka pabasa kusvika pari zvino sezvo vachiri kuita ongororo. Vamabhande vati vanofara kuti munguva pfupi yapfuura chipatara chavo chakakwanisa kuwana magwenya emagetsi anoita kuti michina inobatsira kurapa vane chirwere chegomarara ishande isingakanganiswe nekuenda kwemagetsi. Vati vanotarisira kuti izvi zvichabatsira varwere zvikuru.
Takakwanisa kupedzisa kuita installation yeequipment yatingadidzeyo kuti UPS, uninterrupted power supply. Mishini inoita kuti magetsi aende kumishina akaenzerana asinga kanganisi kushanda kwe machine. Inobatsira futi kuti kana magetsi akaenda, mishini iyoyo inoramba ichisupply moto kusvika mishini yanyatsodzimwa zvakanaka kuti isafe. Saka tinotarisira kuti zvichabatsira varwere vedu vanenge vachida kurapwa zvekenza. Zvinofanira kuti zvivaitire zvakanaka gore rino.
Chipatara chemupilo chaive china vana chiremba vadiki 200 nevana, uye panguva yekuramwa kwavo mabasa vana chiremba 51 ndivo vakadzingwa basa. Vanoziva zviri kuitika vanoti zvinhu hazvisati zvave kunyatsofamba zvakanaka, nekuti vaive vadzingwa ava vanofanirwa kutanga vanyatsodzorwa pabasa zviri pamutemo, uye izvo zvinogona kutora nguva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Magweta arikumirira mutevedzeri wasachigaro wemusangano weMDC vaJob Scala aisa chikumbiro chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende nechisimba iraswe, achiti vaScala havana mhosva yavakapara apo kutongwa kwenyaya iyi kwatanga nhasi mudare repamusoro reHigh Court kumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Amai Beatrice Mutetwa, avo vanga vachitungamirira magweta avaScala, vaisa chikumbiro ichi kune mutongi wedare remasvingo vagarai nesu mawadze, vachiti vachuchisi vakadoma mhosva isiriyo panyaya iyi yekuti vanoda kubvisa hurumende nechisimba, ivo vakati vanoda kubvisa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa gore ra2023 risati rasvika. Mai Mutetwa avati mhosva iyi haisiriyo nekuti kubvisa vaMnangagwa pachigaro hakusi kubvisa hurumende, sezvo vaMnangagwa vari voga vasiri hurumende. Munyore wezvemutemo muMDC uye vari gweta vaInnocent Gonese vati chikumbiro chaiswa ichi chichapuwa mutongo nemutongi wedare musi wa14 kukadzi gore rino.
Nekuti samagweta tichitungamirirwa naamai Beatrice Mutetwa vanova lead kanzo wedu, vakaita inonzi exception pachirungu, kutaura kuti hapana nyaya kuti zvakanyorwa nevachuchisi zviri muchajiti. Chero chachiri chokwadi, hazvibuditsi kuti pane mhosva inenge yakaparwa. Havasiri munhu akapara mhosva, vaScala munhu anoita zvamatongerwo enyika. Zvavanga vachitaura zvinenge zvakanangana nezvamatongerwo enyika. Pamutemo zvinobvumidzwa kutaura kuti bvisai mutungamiri anenge achitonga nehumbi njoga. Pamutemo zvinobvumidzwa kuti zvakaita fanika vana impeachment nezvimwe zvakadaro. Saka exception yaiswa mudare ndeyekuti hapana nyaya. Saka vaScala vasati vanzi vapupure kuti vataure kana vafakazi vataure, chakumbira kudare kuti nyaya ngairaswe pasina kutombopinda kuti vafakazi vataure.
Vachitaurawo padare apa, rimwe gweta uye vari mumwe wevatedzeri vemutungamiri weMDC vatendai biti vati kana mutongi akatendera chikumbiro chavo nyaya inenge yapera, asi chikarambwa kutonga kwenyaya iyi kunoenderera mberi.
VaScala vakachajwa nemhosva yekunzi vatyora section 22 ye-Criminal Codification Act. Section iyi inotaura kuti iwe ukataura kana kuti ukada kushanda nevamwe kuti ubvise hurumende unobatwa nemutemo unewokuchengerwa 20 years. Mnangagwa asiriyo hurumende, saka Scala haafanira kuchajwa nenyaya yekunzi ada kubvisa hurumende, nekuti kuti Mnangagwa abve hasizi zviri zvakafanana nekuti hurumende ngaibve. Saka it's an pachirungu inonzi exception, technical point. Saka technical point ichanzwikwa, judge achanyora musi wa 14 February 2020.
Vabiti vati chikamu 22 cheCriminal Law Codification Act chakanzi vaScala vakatyora chakashamiswa zvisizvo, nekuti zvakatarwa navaScala kumanda dzaka kubhikita gore rapera hazvienderani nemhosva yavari kupomerwa. Magweta anoti vaScala semunhu wezvematongerwo enyika ari nhengo yeparamende anobvumirwa nemutemo kubvisa vaMnangagwa pachigaro, asi vachitevedzera bumbiro remutemo. Asi vacho chizvapikisa chikumbiro chemagweta avasikala vachiti vaida kubvisa vamunangagwa pachikaro nechisimba. Zvichakadaro, vatsigiri veMDC vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa ayo anga achivadzinga padare iri. Vatsigiri vakawanda ava vanga vachiti vauya kudare kuzopa rutsigiro kune mutevedzeri wasachigaro wavo zvekuti vasadza imba inotengerwa mhosva zvekupfachukira. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vashoropodza mapurisa ayo anga akapakatira zvombo uye ane motikari inodira mvura ine unye hunovava.
Zvabuda pachena kuti Honorable Job Scala hasi criminal but munhu wevanhu. Saka vanhu vauya nhasi nekuzara kumasvingo vari kuratidzira kuti nyaya yekuendesa vasikala kumatare haisi nyore. Nyaya iri saka seMDC tiri kutsigira vaHonorable Scala. Ndo zvimwe zvinonetsa munyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu havachatendegwe kutomira mumugwagwa. Because kune dzimwe nyika munotogadziriswa nemapurisa acho kuti garai apa mugare muite order. Mapurisa varitodzinganira vanhu vauya kunosupporta Honorable Scala. Ndiyo demokrasi yacho. Saka hatina kuzvifarira zvachose izvozvo.
Munyori anoona nezvegwara remusangano mubazi reHDK muMDC vaGodfrey Kuraone vanga vari vamwe vevamwe vangachidzingirwa nemapurisa vati mapurisa ari kutyora kodzero dzavo.
Kutanga isusu seHDK va very clear kuti isisine kodzero dzedu dzatinopuwa nebombero remutomo weZimbabwe. Kodzero dzekungana patinoda, kodzero dzekusapota watinoda. So zvataona chava mapurisa zvekuti dzingirira remamboma namabatanistic. Isusu seHDK MDC tinoti isusu we are not going to bow down. Hatizovapfugamira tichivaomberera maoko vachidzingirira misi nenguva. We will resist. Ndo zvamaona zvazviitika apo. Isusu hatii very clear kuti aiwa isine kodzero dzedu, inimi ita zvamunoita sebasa renyu but isine kodzero yedu. So but isusu we condemn action yemapurisa which is partisan. Mapurisa akaita kuti mapurisa ebato reZANU-PF haasi mapurisa anosevha zvido zvemaZimbabwens. Isusu expect police isiri political, police inosevha mainteresi avana veZimbabwe.
Izvi zvatsinirwa nemumwe wevechidiki muzvare Alaika Time avo vati vange vauya zvotsigira mumwe wavo murunyararo.
Sevechidiki tinoona zvokuti zvakachitwa nemapurisa hazvina kunaka because isusu hatinambokonzeresa violence. Ivo ndivo vanga vakuda kutanga kutokonzeresa kuti tiite ruzha because vanga vari kuuya kuda kutidzingirira kutidzivirira kuti tidi tive nemufaro wedu. Isu tatangouyawo hedu kuzovaona naVP vedu tichiyobetsera navo navo sevechidiki.
Mutauriri wemapurisa munyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 parunare kuti havazivi nezvenyaya yekudzingwa kwevanhu padare nemapurisa, asi vachiti vatotanga kuzvinzwa nesu patavabvunza nezvayo. Mutongi wedare vamawadze vati vanoda mazuva akawanda kuti vanzvere chikumbiro chaitwa namai Mutetwa nevamwe vavo chekuti vasikala varasirwe nyaya iyi vachiti vanozopa mutongo wavo musi wa14 mwedzi uno. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vamwe vatungamiri veboka revechidiki reZANU-PF vaviri nhasi vadoma vana muzvina bhizimusi vatatu sevanhu vari kuita uori wakanyanya munyika izvo vanoti zviri kukonzera kuti veruzhinji vadye nhoko dzezvironda. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau muHarare nhasi munyori mboka revechidiki reZANU-PF Youth League vaLouis Matutu pamwe nemurongi wemisangano muboka iri vaGodfrey Tsenengamu avo vati vanga vachitaura vakazvimirira vasina kumirira bato ravo vapomera vakuda Tagurei veSakunda Holdings vaBilly Rottenberg veGreen Fuels nemutungamiriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara mhosva yekuita uori wakanyanyisa zvavanoti zviri kukonzera kuti vashoma vazvimbe matumbu nekuguta veruzhinji vachino ngasvosve nemuromo vaMatutu vati vari kuita uori wakanyanya ndivatagwirei avo vavapomera mhosva yekupihwa basa rekutenga zvose zvinodiwa nehurumende voshandisa mukana uyu kuita uori vachitiwo zvinoshamisa kuti vatagwirei ndivo voga vanongopihwa matenda nehurumende kuburikidza nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. VaMatutu vatiwo vatagwirei ndivo vari kuisa mari pamusika mutema zviri kuita kuti uremu hwemari yemunyika hudzikire uye upfumi hwenyika huwire pasi.
Ganimbotaura pamusoro pemunhu kudata gure momziva nishuviro yangu kuti ndinyatsokuhwisisa kuti chinoita kuti ave iye no supply fuel tikaenda kukomanda agriculture ndiye wakamboda kuongorogwa akadzvenga nzvenga hapana paasiri including the money that is in the streets it is coming from him. Well, we are waiting for him to dispute that because we also do these things after doing a lot of research. How does an individual go to my banks to withdraw monies? My amounts are not sure. 500,000 cash. Withdraw monies. Amounts are not sure. 500,000 cash. To do what? At some point in time.
Hatina kwanza kutara na vata gurei kutitinzwe divira wapanya ii. Sezo nare mbosha yao yanga esiri kudairwa. Nekune rumweru TV. Vatse nengamu vapo merowa Rotenberg mosho yeku konzeresa kushia kwa kwe mafuta ya zimoto karimunyika. Sezo varu wovo gava ne kambani ino vumizgo kusanganza mafuta ne ethano kana kuti blending.
Tine chima jiribu tishunguru za shakare. Chemurume unonzi Billy Rotenberg. Ane monopoli. Amenoje ethano neku blenda u. Why him alone? Jemandatory blending. Zvekuti munhu wese, vanhu wese vari kuzviziva kuti no zviri kuitwa izvi. Hazvisi supposed kuitwa, but vanhu tiri kunyarara. Why is Billy enjoying that monopoly? Muno. And achidhurisira nyika.
Vamatutu, vapomero vamusarira mhosva yekuita uori, huri kukonzera kushaikwa kwehupfu muzvitoro.
There's a second person called Tafadzwa Musara. Vanoita nezvehupfu. Variko kuimbo tachibage, variko kuchigaya. Variko kutengesa hupfu wacho. But there comes the problem. Upo wakazara black market more than where they are supposed to be. And even in as much as government is subsidizing the price of upo. But when people are queuing for millimeter, then you tend to wonder what exactly is taking place.
Hatina ukwanisa kutara na vamsara na va Rotenberg. Kutinzwe divira wapa mosha za vapomiru wanevaviri ava. Asimuta wariwe Grain Millers Association of Zimbabwe. Vagarika icha unza. Vata vasku zota urane zhenya ii. Kudzamara vamatutu na vatsene ngamu va unza umbo. Wesha vata ura. Nyanjumia zosh matongeru wenyika. Weva shanda nesanga nore Zimbabwe Democracy Institute. Vaweke zela gumbo. Vati zviripache na kutinyae uori. Njeru kuisira upumi wenyika pasi. Kwete zvirango. Izo zvinogaro chemwa chemwa na zhone urumende yava Emmerson Mnangagwa.
Maliki azizanu pifu. Arikutiaza kuarticulate nyayao. Arikutiaza kutiza nyaya. Yaka konzeleza masanctions. Because kana wachitaura zwa wachitaura kuti. Pane serious corrupt. Pane uori. Wawandisa Muzanu PF structures and government. It actually is no pigisa. So wari kutaura kutinyika ii. Iri kutata kusaksita economically because of my sanctions. So kutu ratiza kutu wari kufumera na nesu. Kuti nyika ii. Ino chati swa kubutiriro ne corruption ripom government.
Mashoko ava gumbo aya anowirirana nemiriri weAmerica muno vaBrian Nichols avo vakati kupfunya chisero kwaita uori munyika ndiko kwaita kuti upfumi hwenyika huende kumawere asi imwe nyanzvi munyaya dzezvimatongerwo enyika uye vari nhengo yebato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vatsenenga muna vamatutu havana kunyatsobuda pachena zvakanaka nenyaya yavo
zvinozikanwa munomo mune mafigures ari panoswa kuma 98 billion yakaluza nekuda kuma sanctions. Kati vazisiya zvinhu saka kungoratidza chero kuti havana kunyatsoita research yavo ngavambodzokera vanoita tsvakurudzo zvinhu zvinotarisirwa kuti Youth League ibandiko remusangano guru pamaorganza aripo ese Women's League Main Wing ne Youth League kana ivo votaura zvinhu zvavo zvine chida kuti zvinyatsoteerereka zvine mafigures chiratidza kuti vakomana vakaendawo kuchikoro vakagara pasi vakaunza mumongo wavo vakatoti no izvi ndizvo zvataunza izvi.
Vatsenenga muna vamatutu vati vana muzvinabhizimusi ava vari kufamba vashandisa mazita evakuru muhurumende kusanganisira vamunangagwa izvo zvisiri zvechokwadi kuti vaite zveuori. Vamatutu vati vamunangagwa vasi pasi pevavanoti makoronyera ava. Vatiwo vari kushushikana nekuti vezvemitemo kusanganisira vekomishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission havasi kuita basa ravo nemazvo vachiti vari kufungidzirawo zvakare kuti vamwe vavo vari kuita zveuori kuti vanenge vaine mhosva dzeuori vasabatwe nemhosva dzavanenge vachipomerwa sachigaro veZak amai Lois Matanda Moyo. Vati tigovafonera asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi ana Matanda Moyo vakaudza nhepfenyuro yeZBC Svondo Rapera kuti komisheni yavo iri kushanda zvakasimba kuti vose vari kupomerwa mhosva dzeuori vavharirwe mumajeri. Zvichakadai vamatutu navatsenengamu vati vachaumba gungano reveruzhinji rakanangana nekurwisana neuori risinei nezvematongerwo enyika vachiti uori huri kuitika munyika huri kukanganisa raramo yemunhu wese vese zvisinei nokuti munhu anotsigira bato ripi. Vaviri ava vati vanoziva kuti nyaya yekurwisana nehuori iyi ine makuva pasi, asi vati vakagadzirira sezvo vachiti vari kurwira kuti veruzhinji vagute munyika zvisinei nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Dare reSenate riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringa dare reCongress kuferefeta nyaya iyi. Vadare nhasi vachange vachipa maonero avo pamusoro penyaya iyi pasati paitwa vhoti yekuti vaTrump vabviswe pachigaro here kana kuti kwete. Vhoti iyi ichaitwa nemusi wechitatu. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia muno muAmerica vaDan Moyo.
Nhasi tichaona masenators achiungana kuti vataure pachavo maonero avo nezvenyaya iyi impeachment, kuti vari kuona sei, vada kuti zvive on record maonero avo nenzira yekuvhota kwavakaita musi weFriday pavakavhotera kuti kusaitwe mawitnesses, vada kuti vaexpress. So I think each senator achapuwa 10 minutes kuti ataure, varipo vari 100 of them. Saka we hoping to see session yacho iyoyo, and I think vachange vachadecide futi whether vada kuti izviite public here kana kuti vada kuti vataure pachavo vega muprivate, vachigadzirira musi weWednesday pavachatonovhota manje whether Trump mufana kubviswa muofisi here kana kuti ogara.
Tichiona kuti maRepublicans takavaona vachihwina pavhoti yekuti pasaunzwe vafakazi, munoona pane chichasanduka here pavhoti ichaitwa nemusi wechitatu?
Hationi, because maRepublicani vari kubatana. Vamwe vacho vari kuvhuma kuti hongu Trump akatadza, asi hationi kuti punishment yacho ingave yekumubvisa muofisi. So machances ekuti vangachinje, because panotodiwa 2/3 majority kuti abvisiwe. Saka maRepublicans vanayo 2/3 yacho, because variko vari 53 compared to maDemocrat vari 47. And there is a chance nezva tiri kunzwa kuti panogona kuti mamwe maDemocrats ari mumastates aya ari moderate, vanokwanisa kuona ivo kuti vavhote kuti Trump asabviswe, kuitira kuti vasaluze support kumadistricts kwavo.
Pane zvingadzidzwe neZimbabwe here pane zvatiri kuona zviri kuitika?
Chakakosha maonero angu chingadzidzwe neZimbabwe ndechekuti simba riri kuvanhu harisi mupresidency. Kana nyango uri president unogona kutongeswa kana wakanganiswa.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia muno muAmerica vaDan Moyo vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia yatara kuti dambudziko remhashu kana kuti wiza dziri munyika iyi, idzo dziri kupedza zvirimwa, idambudziko renyika yose. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kuita nhaurirano nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky muKiev dzekuti nyika mbiri idzi dzitengeserane. Veruzhinji vari kuyambirwa nenyanzvi munyaya dzeutano kuti vagare vachisimbisa miviri yavo kubudikidza nekuita mitambo pamwe nekusadya chikafu chine munyu wakawanda, kuitira kuti vasabatwa nechirwere chehigh blood pressure icho chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Ai munashe mandisodza mudzimai ane muviri mudiki uye vachigara kuWestley muHarare. Amai mandisodza vane dambudziko rechirwere cheBP icho chakatora nguva yakareba kuti vazive vanacho, sezvo chirwere ichi chisingaratidze kuti chanyuka sezvinoita zvimwe zvirwere. Mumwe mugare wemuharare vaElliot Mupesi vanoti munhu akagara kwenguva yakareba vachinwa hwawa pamwe nekugocha nyama vachidya apo vainwa doro nevamwe vavo. Izvi zvakaita kuti vapedzisire vava nechirwere cheBP, makumbo avo achigara akazvimba nepamusane pechirwere ichi.
Papa ndaidya nyama ende tichisha sauti yakatowandei nekuda kwekuti ndainwa hwawa. Sauti iyeye yandainyanya kudya iyi yadzikira chainyanya kudya makumbo angu asandu achiri kuzvimba hawo.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Caldwell Munjoma vanoti ichokwadi kuti kudya munyu wakawandisa zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti munhu azoita dambudziko reBP.
Munyu ukanga uchitorwa wakawanda nguva yega nguva yega yega nechikafu kwenguva yakareba unoenda kundokonzerawo kuti tsinga dzemumuviri dzinge dzichikuya kunonzi kushiringa kuita naro dzikanga dzadzikira kudzadzikira kudaro tsinga dzinoendesa ropa kubva kumoyo kuenda kuma organs zvinokonzera BP.
Dr. Munjoma vanoti vanhu vanoputa fodya pamwe nekunwa doro zvakapfurikidza ndivo vamwe vevanhu vanobatwa nechirwere cheBP. Vanoti kuputa fodya kunovhiringidza kunzwa munyu, izvo zvinozoita kuti vawanze munyu muchikafu chavanodya. Dr. Munjoma vanoti vamwe vanhu vanobata chirwere kubva mudzinza ravo sezvo vachiberekwa vaine majeans ane chirwere ichi. Dr. Munjoma vanoti tsvakurudzo yakaitwa nenyanzvi dzeutano kuAmerica inoratidzawo kuti BP inonyanya kubata vanhu vatema kudarika vachena.
Ongororo dzakaratidza kuti kuwanikwa kweBP kuri pamusoro kupfuura kumarudzi evarungu. Izvi zvakasokonfirmwawo zvakare kuAmerica pamunoziva kuti kunogarisana varungu nevatema munyika imwe chete.
Dr. Munjoma vanoti sezvo vanhu vatema vakaonekwa kuti ndivo vanonyanya kubatwa nechirwere ichi, vakazodya chikafu chisina utano zvinobva zvanyanya kuvhiringidza utano hwavo.
Rudzi rwako semunhu of African origin unonga utori ne higher risk yekuita blood pressure, yekudevelopa high blood pressure kupfuura marudzi for example echirungu.
Dr. Munjoma vanoti chirwere cheBP chinonyanyawo kubata zvakare vanhu vane muviri yakakurisa inonzi pachirungu obesity, vasingatwasanudze mitezo yavo kuburikidza nekufamba, kumhanya nekuita mitambo.
High blood pressure inogona kuwanikwa muri mudzimhuri iya yatinoti inheritance, kana kuti inogonazve kuwanikwa kubudikidza nekunge uri kuita magariro yatinoti lifestyle asina kunaka, asina utano. Apa ndinoreva ndakatarisira mukudya zvisina utano nemukushayikwa kweexercise nemukuregedzera mwiri uchingokura iya inonzi obesity.
Ongororo yakaitwa nesangano reAmerican Heart Association inoratidza kuti BP ndiyo chimwe chezvirwere zvinokonzera kuoma kwemitezo kana kuti stroke. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nemunyori mubazi ravo Dr. Agnes Mahomva sezvo vaviri avo vakange vasiri kudaira mbozha nhare dzavo. Asi ongororo yakaitwa neUniversity of Zimbabwe inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana vanorarama nechirwere chehigh blood pressure. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nezvenyaya yehuori uo unonzi wauraya nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatungamiri veboka revechidiki muzano PF vanodoma vanhu vavanoti vari kuita uori hwakanyanya munyika. Kunyange hazvo vana chiremba vadiki vakati vave kudzokera pabasa, zvinhu zvinonzi hatusati zvanyatsogadzikana pachipatara chemupilo mubulawayo. Kutongwa kwemutewedzeri wasachigaro weMDC vaJob Skala avari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Munangagwa kunotanga nhasi muDarira High Court kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyami na Praxidis Jeremiah.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.